manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gunyana 6/2022 makatirira ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tine urombo tati gunyana 6 asi ndi gunyana 7 nasi. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chikwata cheOperation Dudula nePatriotic Alliance voendesa mapepa kumatare vachipikisa danho rehurumende yeSouth Africa rekuwedzera nguva yekuti vane magwaro eZimbabwe exemption permits varambe vari munyika iyi. Mashoko emutungamiri webato reNCA muzvinafundo Love Mo Maduku ekuti bato rinopikisa Re Citizens Coalition for Change riite hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vaJob Scala nevamwe vaburitswe muusungwa okonzera mutauro munyika. Asi veTripleC vanoti havasi kuzopfugamira vaMnangagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yedu yenhau dzanhasi. Zichia kwa muri, zichiva kuno ku Studio 7, irimu Washington DC. Chikwata cheOperation Dudula ne Bato Patriotic Alliance ku South Africa vaendesa mapepa kumatare vachipikisa danho rehurumende yeSouth Africa yekuwedzera nguva yekuti vane magwaro eZimbabwe exemption permits varambe vari munyika iyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi uye mamiriro akaita zvinhu kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa, tabata vanorwira kodzero dzevanhu vamunjodzi mutandiri.
Tiri patai ngove vazvino tipangura yakati omei yekuti pane kukakavadzana kukuru pakati pezvizvarwa zvemuno muSouth Africa maringe nekuti todi nemaZTP kana mapemits aya akambopiwa maZimbabweans. Minista vakawedzera correctly so, asi tichitofunga kuti zviri inadequate. Vanga vawedzera 6 months, mareason avanopa ndeyekuti kuti munhu wese anofanira kuapplya awane mukana wekuapplya. But toziva mareasons ari kuita kuti vanhu vasaapply, which is where we think kuti minista vamisa the mark. Mareason ari kuita kuti vanhu vasaapply vakawanda ndeyekuti havaqualify kana kuti havana marequirements anovamuvha from ZTP kune mamwe mapemits akaita semacritical skills permits.
Imimi muri kuita here nhaurirano idzi nehurumende yeSouth Africa?
Zuva nezuva vazvino tinenge tichitaura nevese vatinofungidzira kuti vanogona kubetsera kuti tisvike pakunzwisisana kuti migration haisi crime. You can't criminalize migration. Tinofanira kuti tishande tese kuti vazvizvarwa zvemuno South Africa vanobva kune dzimwe nyika kuti toadressa sei matambudziko anenge achisanganikwa nevanhu, zvichisanganisira kana dziri nyaya dzecrime. Munhu zvandogara nichitaura kuti munhu acommit crime nekuti anobva kunyika yakati. A criminal is a criminal. So tiri kutaura, tiri kuita nhaurirano dzakawanda, toita discussion yatiri kutoita manhero ano izvozvi tichitotaura nemi iri kubata nyaya idzodzi dzemigration kuti toumba sei conscientization mumayouth emuregion nemuAfrica kuti vanzwisise kuti matambudziko ari kufeswa neAfrica anogona kuadreseka sei. Tofunga kuti vanhu vakaramba vachitaura vachicross pollinator maideas zvinobetsera kuti tikwanise kuumba region ino tichienda mberi. Asi sezvamataura, tiri kutaura neutungamiri weSouth Africa. Kune macourt challenges wachauya isu yedu seorganization tobhiriva kuti kutaurirana kwakanyanya kukosha kudarika zvimwe zvese. Saka totaura nehurumende yeSouth Africa zuva nezuva kuti tofamba gwara riti.
Ko zviri kuitwa ne Dudula nevamwe vanopikisa zvekuendawo kumatare zvimuri kuzviona sei?
Look, tofungidzira kuti vanhu vane kodzero dzekuita zvavanoda as long as zviri pamutemo. Tinemuono wakasiyana nemuonero unoita Dudula kana mamwewo mapoka ari kupikisana nenyaya yekuextendwa kwemapemiti akapiwa maZimbabweans. Tofungidzira kuti vari kumisunderstanda machallenges anofesa not just South Africa but nyika dzakawana muno muregion.
Vamunjodzi Mutandiri vanoshanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office vachirwira kodzero dzevanhu vanga vari parunare muJohannesburg, South Africa. Mashoko emutungamiri webato rinopikisa reNCA muzvinafundo Lovemore Maduku ekuti bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinofanira kuti riite hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vaJob Scaler vanova mutevedzeri wasachigaro webato iri nevamwe vari muusungwa vakasungwa kunyatsime vaburitswe ari kukonzera mutauro wakanyanya munyika. Mukuti tizonzwisisa nezvenyaya iyi tabata vamaDuku kuti vajekese zvavakataura.
Ndakati ini nyaya yezvemukuenda kumatare yekuti bail raenda kudare iri nekudare iri nekudare haina zvayaikwanisa kushanda izvezvi zviyeti kubatare zviri kufamba asi handisi kuona zvichiramba zvichifamba zvakanaka nazvazofambawo zvinofamba.
Ko sei muchidaro vamaDuku?
Kana munhu akasungwa nenyaya dzezvematongerwo enyika akangodzi chete uyu munhu uyu ndewezvematongerwo enyika kana ari mujere, zvinobvumidzwa kuti mutaure nezvemunhu iyeye nevamwe vanotonga nyika kuti hei, muri kuona kuti munhu wedu uyu nevanhu vedava nezvematongerwo enyika vari mujere. Taifungawo kuti vatongwe vachibva panze asi kuziva kuti matare ari kuramba. Hapanawo here zvatingakwanisa kuita kuti zviti ukama hwedu hwenyika hufambe zvakanaka hwekuti imi vari kutonga nyika munobvumidzwa kutaura nevanomirira state vaya vanonzi maprosecutors. Mukuru wemaprosecutors anonzi prosecutor general. Iyeye ndiye munhu anoti kana nyaya iri kukoti ndiye anoramba bail, ndiye anodefenda nyaya yekuti hatisoda kuti munhu abude. Munhu iyeye akasiyana nematare edzimhosva, haasiri munhu wekuti anotyisa kutaurwa naye.
Saka vanenge vachitaurirana kuti kudii apa navamunangagwa
kuti aonewo zvatinoti muchirungu iwe kupolitics zvinenge zvinozobuda zvakadai zvakadai. Anotendedzwa kuti aoneswe atingati muchirungu mapolitical effects ezvaari kuita zviri kuitika izvozvo. Saka izvi ndakatotaurisa handina kuti vamunangagwa ndo vanofanira kutaurira matare zvekuita, kwete. Asi kuti uzokwanisa kunyatsowirana nauyu prosecutor general zvematongerwo enyika, unotaura napresident, unotaura neveministry, mukuru minister anokwanisa kuita chizeze kutaura naprosecutor general. Zvinobvumidzwa pasi rose kuti mutaure nevanomirira state. Then kuri kuti mawirana navo kuti mimi tiri kuona kuti kumatare muri kuopoza nyaya nekudare parinozorambira vaScaler bail. Haringorambi nezvemusoro maro, rinenge ranzwi ramba neava vari kumirira state. Just like panenge paine gweta riri kuti mupei bail, pozoya gweta rinoti musamupa bail. Gweta rinoti musamupa bail rinenge riri gweta rehurumende rekwaprosecutor restate. Gweta iroro rinomirira state richiramba bail zvinoita kutaura naro zvematongerwo enyika uchiriti haiwa usati munhu yaagare muchitokiso, hausi kuona here ndi MP anomirira vanhu, hausi kuona here kuti zvinopa kunge picture yekuti muri kudzvinyirira rimwe bato rezvematongerwo enyika.
Muzvinafundo Lovemore Maduku vanotungamira bato reNCA vanga vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo muteedzeri webato reCCC vaOstalo Siziva.
Gumiro remutemo rinotaura kuti munhu wese ane kodzero rekupiwa bail until aprove guilty. Ndozvinotaura mutemo. Mutemo wenyika unotaura kuti kune inonzi separation of powers. Kune vanobata mutemo vajudicial koita wanogadzira mutemo vari kuparliament, koita the executive. Itsu hatinganotauri nehead of a political party kuti vainterfere nezvinoitika kumatare. It is for that reason why tiri muhondo yedemokrasi kuti paite kuremekedzwa kunoita mainstitutions. Yese tinoda kuti vasikara vabude nekuti havafandiwa vari mukati. Zvatinoona zvinotaura naprofesa ndezvekukonfema
kuti kudii apa vasiziva
kuti munyika muno mune dambudziko reabuse of the judicial, kwaita mutemo wezanu nemutemo wedress of the entire population yemazimbabwe. Ndozvakonfema naprofesa sevanhu vanenge vatumwa ti vanana Munangagwa vari kupola. Isu tinotevedzera mutemo nekuti hatingati uyo asungwa tonotendai munopfugama kwaMunangagwa. Hakuna nyika inorana zvakadaro. Nyika ino yaita dambudziko rethe abuse of the judiciary by the executive.
Asi kavasiziva vamadhuku vari kutiwo mukatarisa nyaya yava Nelson Mandela semuenzaniso vakaburitswa mujeri paita nhaurirano.
Aiwa ka nyaya Mandela kwakaitira kuti kuite negotiate kuchinegotiate nyaya yefreedom kuchinegotiate nyaya yekuti South Africa iwane its freedom against the apartheid regime. And part of the negotiation yaimbova nyaya yefreedom yaMandela and other political prisoners. But hazvirevi kuti munyika tine bumiro remutemo tinobva tati tinoabandona zvinhu zvedu nekutevedzera mutemo kunonegotiata freedom of one of our compatriots. Handizvo zvinoita. Those are two different circumstances. Kana kuri kuti kuri kunegotiata transition, munogona kureva kuti isu zvinhu zvatiri kutarisira kuti zvive part of the negotiated. Isu tinonegotiata on the form. And one of the reforms that we consider is the reform around the role of the judiciary and its independence.
Mutedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziba vari parunare muHarare. Chikwata chekomiti yePoland inoona nezveupfumi chiri kutenderera mumakambani akawanda uye pari zvino chiri kuhwange Colliery. Vanhu vanopikisa munyika vari kuchema-chemawo kuti vari kushamisika kuti mari yekutenderera uku iri kuwanikwa kupi, sezvo dzimwe nhengo dzedare reparamende dzichigara dzichichema-chema kuti hadzisi kupiwa mari nehurumende. Mukuzeya nezveurongwa hwePoland uyu, Ivan Zininga weStudio 7 abata vaTrust Chikohora vanovasachigaro wekomiti inoona nezveupfumi muPoland.
Sezvamunoziva tiri muPoland. Poland inoita kuti mapato ezvematongero enyika vawane kutaurirana maringe nezvose zvinoitika munyika zvinosanganisira nezveupfumi hwenyika. Ine komiti yePoland ndezveupfumi hwenyika kana kuti yeeconomic committee. Saka iyoyo yaona zvakafanira kuti timboenda kumakambani maindastri yakasiyana sezvatakaita kuBulawayo neBambi tichimboenda kumanufacturing ndokuzoti Tuesday tikaenda kutourism kwataenda kuHwange National Park nekuHwange Safari Lodge nemamwe malodge akadero tikazobva taenda kuVictoria Falls tichiona zvetourism sector kuti zvakamira sei. Nhasi tazopedzisira nekuHwange Colliery company kwataa tichiona zvemigodhi zvezvicherwa zvenyika kuti zvakamirawo sei.
Donzvo rerwendo urwu chikurukuru nderipi?
Donzvo racho mbere kuti tione kuti zvakanyatsomira sei paground, zviri nyatsofamba sei, pane zvigozhero here, pane zvinokonesa here zvingaita kuti tiwane pfunduko senyika, tiwane kubudirira kuti nyika igokwanisa kuenda mberi zvikatasvika pavision 2030.
Vachikohora pataurwa mashoko pano echirungu ari kunzi constitutional mandate, mutibatsire ipapo. Imi sePoland munopiwa nani mvumo yekuita zvamuri kuita izvi? Mozozviisepi kana mazvitora zvamuchawana mamuri kufamba umu?
Saka tizvizivise zvose izvozvo kuitira kuti vatinozogara pasi tichitaura mapato yenu zvakatongerwa henyika sepola tichionesana nevari muhurumende vebato rezvarava vari mupola bezo tichionesana navo kuti zvingaitwa ndezvipi kuti zvinhu zvigadzirisike zviri nani kuti upfumi hwenyika hubudirire.
Muri kuonawo zvinhu zvakamira sei mamuri kufamba u
kubhura wayo takaona kuti ine maindastry akavakwa zvakanaka ane zvekushandisa nzvimbo dzokushandisa dzakakura asi chiri kunetsa ndeche zvinhu zvinogadzirwa imomo kuti zvivepo zvinhu zvinorimwa zvinoda kuti zvive zvizogadzirwa mumafactory zvinhu zvinotengwa nemari yekunze zvimwe zvakaita sena packaging zvimwe zvinogona kunge zvichinetsa taonazve zvakare kuti zvimwe zvacho zvekuti vinhu mamwe makambani ari muno haakuchidzana kuti vakwanise kutengawo kune mamwe makambani ari muno vachipedzera vakutenga zvimwe zvekunze asi zvirimo muno zvakadaro ndo zvimwe zvataiona zvinoratidza kuti pane zvida kuti zvigadziriswe.
Sachigaro wekomiti yepolad inoona nezveupfumi vatrust Chikohora vachitaura vari parunare kuwange naIvan Zininga weStudio 7. Bazi rezveutano rinoti kusvika nezuro vana mazana manomwe nevana kana kuti 704 vanga vafa nechirwere chegwirikwiti. Vana vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira muna Kubvumbi vave zviuru zvitanhatu nemazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete kana kuti 6551. Kumanikaland ndiko kune vana vakawanda vafa vanosvika mazana matatu nemakumi mana nevanomwe kana kuti 347. Kumashonaland West kwafa vana zana nemakumi mana nemumwe. Matunhu asina kana mwana ati afa iHarare nematebeland North. Mukuzeya nezvenyaya yechirwere chegwirikwiti iyi tabata chiremba Dr. Enoch Maida.
Chinowanzoitika ndechekuti gwirikwiti rinokonzerwa neutachiona hwevhairasi. Saka utachiona hwevhairasi kazhinji kuti huve hunokondroreka zvakanaka kana kudzivirika zvakanaka hunge vana vakabayiwa nhomba inodzivirira chirwere icho chegwirikwiti. Hazvina kumbosiyana nana COVID vatei tireva uye hazvina kusiyana nyangwe nezvirwere zvinobayirwa vana nhomba zvakaita sana polio, zvakaita sana tetenasi. Vana vana rubhela ava vese ivava vanenge vachibayirwa vana nhomba dzavanenge vachifanira kuti vabatirike kudzivirira zvirwere saizvozvo. Saka kazhinji zvinoitika ndezvekuti vana nyange vakabayiwa pane imwe nguva yekuti vakati wandei vakatange vabayiwa, munoziva kuti tine vamwe vedu vasinga vane zvitendere zvinoti hava zvisingaendisi vana kunobayiwa kudzivirira zvirwere zvakadaro kanodai kubayiwa nhomba kana kuti mavhaksini evacheche ayaya. Saka kana vhairasi iyeyo ikatekeshera muvana vakaita saivavo zvinokwanisa kuzotatapura zvichiwedzera zvichienda kune vamwe vaya nyange vanenge vakambodzivirirwa. Saka ndo zviri kuita kuti pakupedzisira chakaonekwa ndechekuti vana vakawanda vakanga vasina kubayiwa ndo vari kunyanya kubatira chirwere ichi, vamwe vachitozoshayika nokuda kweutachiona hwegwirikwiti ihwohwo.
Saka mubereki angaziye sei kuti mwana wake aane chirwere ichi?
Kazhinji zvinowanzoonekwa pachirwere chegwirikwiti ndechekuti vana vanokwanisa kupisa muviri kana kukwira temperature zviya zvavanenge vachiti hazvinzwisiki. Dzimwe napo panenge pasitorina kana flu kana kuti zvokwanisa kubatana neflu, asi kupisa muviri kuya kuramba kuchienderera uye kupoitawo rash inenge iri paganda romwana inenge iri pamuviri dzimwe nambo inenge ichionekwa kumeso nomuviri wacho wose. Imwe inokwanisa kunge ichibuda vaine tumaronda mumuromo tuyato tunoitika tine toi twakachena kana kuti twakatsvuka inoita kuti mwana, saka mwana anenge achibatanidza kupisa muviri turash itwotwo netumaronda mumuromo imwe nambo zvobatanawo nekaflu kanenge karipo kakuhetsura kanenge karipo kachisanganisira dzimwe nambo nokuvhara kwenhino. Asi kazhinji kunyaya kupisa muviri kunenge kuchienderera vanhu semazuva ano kana chirwere icho chakatotekeshera vanhu vanenge vachinzi kurumidzai kuti mumanye nemwana kukliniki kana kuchipatara nokuda kwekuti kurumidze kuona kuti harisi gwirikwiti here.
Nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wesangano Coalition for Market and Liberal Solutions vaRejoice Ngwenya vanoti vachange vachiendesa chikumbiro chavo kudare reparamende mangwana chekuti pave nemutemo unobatsira veruzhinji vari mumadhorobha nekumamisha kuti vawane magwaro eugaro kana kuti matitle deeds zviri nyore. VaNgwenya vanoti sangano ravo rakaongorora rikaona kuti veruzhinji havasi kukwanisa kuwana magwaro aya zviri nyore. Mukuzeya nezvenyaya iyi ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Kaita ongororo kumaruva nemumadhorobha kuti tinyatsonzwisisa kuti vagari vemuZimbabwe vanoziva here nezvekodzero dzemidziyo. Chataida kuziva ndechekuti rupawo rwemidziyo kana kuti matitle deeds ari kuwanikwa nyore here kana kuti ari kuzikamwa, uyezve basa ravo rekusimudzirawo pfumiwo rwevarombo riri kubudirira here.
Zvii zvamakaona muongororo iyi?
Takazoshamisika kuti vagari vakawanda vemumadhorobha vari kuvaka misha yakawanda munzvimbo dzisingatenderwi. Ongororo iyi ndo yasakisa kuti tinyore nyengetero kana kuti petition kuparlament. Apa tiri kuti ngakuitwe mutemo mutsva unonzi Right to Shelter Act kuitira veruzhinji kazhinji varombo kuti vakwanise kuwana matitle deeds zviri nyore.
Mushure meongororo iyi zvii zvamakazoita?
Ongororo yedu iyi yakatiratidza kuti mitemo inopa matitle deeds yakawandisa, saka vanhu vanoita nungo vongovaka misha pese pese pavanoda. Munhu wese kuda murombo akaita title deed, upfumi hwake hunoshanduka mune zvakanaka.
Muchange muchipa petition yenyu kunani?
Gwaro iri repetition rinopiwa mutauri nemunyori mukuru muparlamenti. Ava tingangoti ndiva Jacob Mutenda kana va Kennedy Chokuda ndo vanozoziva kuti portfolio committee inoongorora nezvemitemo mutsva ndeipi. Dzimweni dzenguri tinogona kudaidzwa kuti tipe submission yacho, kana kuti zvinogona kunzi tati tanga tanzwa separamendi kuti veruzhinji vanoti chii. Asi chinangwa ndechekuti macommittees acho anotarisana nezvemaproperty rights kana nezveright to shelter oongorora kuona kuti zvinoita here kuti kuitwe mutemo mutsva, nana attorney general wotarisawo nyaya yacho.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vaRejoice Ngwenya vachitaura vari parunhare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bepanhau reWashington Post nezuro rakaburitsa nyaya yekuti mamwe magwaro akawanikwa ari kumba kwevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nematikitiva eFBI mwedzi wapera anosanganisira ane chekuita nezvombo zvenyika zvinosanganisira manyuklia. Hapana kutaurwa kuti nyika iyi ndeipi. Magweta avaTrump anoti iyi nyaya yekunyepa. Matikitiva FBI akatora magwaro anodarika zvuru gumi nechimwe kumba kwavaTrump kuMar-a-Lago, Florida, uye anonzi ndehurumende achifanira kuchengetedzwa zvakasimba pasina anofukura hapwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika svondo rino, tine hurukuro nemufundisi wekereke yeUnited Methodist Church, mufundisi Gladman Kapfumvuti, pamusoro pekuparura kwavakaita urongwa hwekupinza rusando mururimi rwechishona kuzvarwa zveZimbabwe zviri munharaunda yeDMV kutanga mwedzi uno. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri.
Mazita baba Kandemiri, ichokwadi musi wa September 4, 2022, mwari wakatitungamirira kuti tive nerusando rwekutanga urwo vanhu vakaungana panosi paEmmanuel United Methodist Church kuNamata. Rusando urwu rwakava rukurukuru pakuti makore apfurawo kunana 2004 takanga tine chiroto ichi chekuti tive nerusando runoitwa mushona nemaZimbabweans ari muDMP, meaning District of Columbia, Maryland and Virginia. Asina hazvina kuitika ba asine zuro Mwari wakaita kuti zviitike.
Chii chakambotadzisa urongwa hwekutanga ihwohwo?
Dai kuri kutaura ndingati utungamiriri hwepamusoro aparegaititi padistrict level hwanga husina kubata pachionezo chatanga tapuwa ndiMwari. Asi zvine izvi takomborerwa nekuti utungamiriri huri pamusoro kureva district superintendent ari kunzwisisa chionezo ichi. Tiri kuwane rutsigiro rwakazara chairwo kubva kuna the Reverend Dr. Cogman. Saka tinotenda Mwari ende zvakare Bishop aripo zvine zvanonzi Bishop Eastland ari kutsigira zvakare chiroto ichi. Asi pamusoro pezvese ndiMwari murongi akatirongera chionezo ichi ende chakazadzisika nezuro.
Vana veZimbabwe vari munharaunda iyoyi yamataura eDMV vakatambira sei chiitiko ichi?
Baba kandimiri, pane rufaro rukuru kuru kwazvo. Chakatambirwa nerufaro rwendinodaire kuti harugumi nezuro ba. Rufaro urwu ndiri kuona ruri kuenderera mberi apo tinozonga tiri kugashirawo vamwe. Ndakafara kuti nezuro chaiye ndakatozwa umwe ari kutaura kuti ane imwe platform yaanopinda yaakatotsveta nyaya iyoyiyi kuite kuti maZimbabweans ari paplatform iyoyo. Petiri kusongana musi wa18 September wazouya kurusando rwetichange tiinaro.
Totarisawo kubuda kwakaita vanhu pazuva irori rekutanga remusi wesvondo, makagutsikana here nemabudiro akaita vanhu uye muchizotarisira kuti zvinhu zvinogona kuramba zvichienda mberi zvakadaro?
Ndakadzoka kugutsikana, munoziya sakandimiri, mukange muchidyara mbeu pamwe nonga imwe chaiyo. Madyara munozoone kuti yazokura, yasakurirwa, goho racho rinozobudisa zvakawanda zvinobuda imomo. Saka ndichiona uwandu wanga uripo hwakatondishamisa kuti vanhu vabva kupi ava. Ende ndichide kutaura zvakare tiri ipo papa kuti takawa netsigiro kubva kune utungamiri hwepamusoro, kune administrative assistant kuna Bishop wakanga aripo, neumwe neanoshandawo muconference mukuru mukuru wakanga aripo akavambo yechiitiko ichocho. Saka ungano yanga iripo yanga iri ungano yakanaka kwazvo.
Rusando runopindwa kangani pamwedzi, mufundisi Kapfumvuti?
Mazuva ano tichiri pakupinda rusando irworwo rweshona kairi pamwedzi. Sondo rekutanga pamwedzi apo tinobva taita nechirariro kwakuuya sondo rechitatu pamwedzi. Asi kutanga January taakuzoti sondo rega rega, musi wesondo wega rega tinonga tiri kuzova nerusando.
Avo vanga vari mufundisi Gladman Kapfumvuti vekereke United Methodist Church vachitaura vari parunare muMaryland muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum nasi chatinotaura nezvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika, tiri kutarisa nyaya yemagwaro eZimbabwe exemption permits awedzerwa nguva yekushanda kwemwedzi mitanhatu nehurumende yekuSouth Africa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisa anoti 909am, 6175, 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vechikwata cheOperation Dudula nePatriotic Alliance voendesa mapepa kumatare kuSouth Africa vachipikisa danho rehurumende iyi rekuwedzera nguva yekuti vane magwaro eZimbabwe exemption permits varambe vari munyika iyi. Mashoko emutungamiri webato reNCA muzvinafundo Lovemore Maduku VCC vaite hurukuro nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vaJob Scala nevamwe vaburitswe muusungwa okonzera mutauro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti mirarire zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.